Mumashokavaka purisa mukwaruka budi wari kwakare ku America varish vakakurudzira kuti America isiyane nyaya yekutaura nehurumende yavamunangagwa uye vakati inofanira kutoona kuti ingashandisei neveruzhinji rweZimbabwe. Vakati wuAmerica unofanira kushanda nemasangano akazvimirira nenyika dzekuchamhembe kweAfrica dzemusadic dzisanyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira kusungwa nekuvharirwa mujere kwevanhu vakaita savajob scaler. Vavish vakatiwo kudzingwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change muparamende nemumakanzuro pamwe nekupambwa kwenhengo yeparamende yevechidiki yeCCC vatakudzwa ngadziore mucherechedzo wekuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yavamunangagwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauri webazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana kana mutauri webazi rezvekuyidzana nedzimwe nyika valevit mugejo. Asi mushandi mukuru mubazi rekubudiswa kwemashoko mubato rezanu pf vafarai marapira vaudza studio 7 kuti vanoshamiswa kuti pane masenata ekuamerica anotambira mahumbwe anoitwa nenhengo dzeCCC.
Isu hedu sezanu pf vamunangagwa kwataura magoni edu takavhura vanoda kukurukura tinokurukura vanoda kuti tigare pasi tichionesana tiripo tinogara pasi tichionesana ndo chokwadi chiripo asi zvekuti tinzi tingatotora zvinoitwa neopposition mafirimu avanogadzira totoona sekutoti ndo chokwadi chemuzimbabwe. Haa,
mumiriri mutsva webritain muzimbabwe vapeter bubbles vati vanoshushikana zvikuru nezvakataurwa nesadic maererano nemafambisirwo akaitwa sarudzo muzimbabwe. Vachitaura mushure memusangano nemunyori mukuru muzanu pf waobert mupofu vabubbles vakati vachataura nemamwe mapato kuti vagadzirise zviri kunetsa kusanganisira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemubato rezanu pf. Vamupofu vakati sebato nehurumende vanoda kuti zvirango zvakaitwa nenyika dzakaita sebritain zvibviswe. Vakapano bara chigaro chemutevedzeri wemutauri weCCC vagift ostalosi ziva vati vanotambira mashoko ataurwa nemumiriri webritain aya vachiti nyaya yesarudzo dzakasviba inofanira kugadziriswa muzimbabwe.
Tinofanira kugadzira nyaya dzatinoita nao maelections. Zanu pf inotira kuita painogona napo kuti ite disenfranchise nekumeka zvakuti macitizens anolosa their power to choose leaders. Ndo nyaya tinofanira kugadzira. Macitizens nyika yese havafani kuita give up their power nekuti when we lose our fear they lose their power. Ndo nyaya tinofanira kugadzira sema kuzhinji rezimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato redemocratic party dr Uriah Zembe vaudza studio 7 kuti zvinonetsa kuti zimbabwe igadzirise kuyidzana kwayo nedzimwe nyika nekuti inotyora kodzero dzevanhu pamwe nekusatevedza zvainenge yabvumirana nedzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru muhurumende nevamwe vanoryidzana nehurumende vakaita savakuda tagwirei uye mamwe makambani anoryidzana nehurumende vakatemerwa zvirango zveupfumi nenyaya dzakaita sekutyora kodzero dzevanhu nekubira sarudzo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.